vachitaura nevatapi venhaumurura venezuro vachamisa vakati maonero avo ndeyekuti dambudziko guru riri kuita kuti nyika irambe iri mumatambudziko inyaya yemakakatano anoramba achiitika munyaya dzesarudzo vakati kunyange hazvo zvichiratidza sechinhu chakaoma panofanirwa kuve nenhaurirano pakati pavo nemutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vachamisa vakati ivo semutungamiri vanogona kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire uye izvi zvigobudirira asi panogona kuve nekudeuka kweropa izvo vakati hazvifanirwe kuitika asi kuti pangove nenhaurirano dzekupedza makakatanwa ari pakati pavo navamunangagwa.
Elsewhere in Egypt, in Syria, people have had to lose lives so that people come to a negotiating table. But why can't we then save lives and have dialogue to save lives rather than lose lives so that we have dialogue? But if that is not done, we have to mobilize people.
Kudzimwe nyika dzakaita seEgypt neSyria kwakafa vanhu vakawanda kusati kwave nekutaurirana pakati pematira epokana. Kwose tisingakwanisi kuti tichengetedze upenyu hwevanhu nekuti tiite nhaurirano pane kuti tozoita nhaurirano ropa revanhu rambodeuka. Kana zvokuita nhaurirano zvikaramba, tichataura neruzhinji nekuti vanhu ndivo vane simba rekuzvisarudzira ramangwana ravo. Asi tinoda runyararo munyika medu uye aya ndivo mashoko andiri kutaura kuSouth Africa, kunyika dzekuSadak uye nekunyika dzeAfrican Union. MuZimbabwe muri kubvira moto uye moto uyu unogona kusvika kune dzimwe nyika dziri muSadak.
Vashamisa vakati rimwe dambudziko guru riri kudzorera nyika kumashure inyaya yehuori. Vakabvuma kuti kune mamwe makanzura nevamiririri veparamende vebato ravo vanobatwawo munyaya dzehuori asi vakati vose vanoita izvi vachadzingwa mubato. Vachamisa vakati bato ravo riri kutora danho rekuti vatungamiri vose vasaine mhiko inodzivirira huori.
Within the MDC, we are actually enforcing a new rule to say that you must sign what is called the Real Change Code of Ethics and Values. You are not allowed to benefit from where you are. I know in Africa we have this thing to say a goat is from where it is scissored. It's a very serious issue. It's a tendency.
Kana uri pachinzvimbo cheutungamiri, haufanirwi kuzvipfumisa nekuda kwekuve pachinzvimbo ichi. Ndinoziva kuti kune chirevo chekuti mbudzi inofurira payakasungirirwa, asi iyi inyaya yakakosha zvikuru. Itsika yakaipa kuita zvakadaro. Tikatarisa pane dzimwe nguva, tinoona kuti upenyu hwemamwe makanzura kana vamwe vamiriri veparamende hunochinja nekukasika kana vapinda muzvinzvimbo izvi. Izvo hazvina kunaka nekuti chinangwa chekuti uve mumiriri wevanhu hakusi kuti uzvipfumise, asi kuti ubatsire kushandura upenyu hwevanhu.
Vachamisa vakati chimwe chezvinhu chinokanganisa makanzura avo kuti aite basa nemazvo inyaya yekupindira nenzira dzisina kunaka kwehurumende mukutongwa kwematunhu.
The biggest challenge we have had in cities is that we are in charge of the cities but do not control the cities. In most cases, ZANU-PF is actually controlling the cities.
Dambudziko guru ratinaro mumaguta nemadhorobha nderekuti nhengo dzedu ndidzo dzakasarudzwa kuve makanzura, asi havana masimba ekupa utungamiri munzvimbo idzi. Bato reZANU-PF ndiro rakabata matomu. Rinoita izvi nekuudza makanzura zvokuita kuburikidza nezviga kana mitemo yakasiyana-siyana kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo panyaya iyi. Nhasi vachamisa vaita musangano nevakuru vakuru vebato ravo vedunhu revulawayo pasi pechirongwa chavari kuita munyika mose nenhengo dzavo, asi musangano uyu wange usingapindwi nevatapi venhau. Mune imwewo nyaya, sangano repollard rinoti ratora chisungo chekuti hurumende imbomira kuvandudza chimwe chikamu chebumbiro remutemo wenyika. Muzvinafundo Love More Madhuku, sachigaro wekomiti inoona nezvemitemo mupollard, vaudza Studio 7 mushure memusangano wepollard nhasi murulawayo kuti vari kutarisira kusangana nemutungamiri wenyika nemusi wemuvhuro kuti vasvitse chisungo ichi.
Toda kuisa mitemo yese yemaelections yekuona kwatinoita ingaita kuti musarudzo iitwe free and fair. Tonyora bhili roro kubva pasection 1 kusvika pasection yainopera, toenda naro kuhurumende kuti izvi ndozvatinofunga zvinofanira kuitika zvichitipa mutemo wakanaka wemaelections.
Pamubvunzo wekuti Pollard inofungei nemaonero ekuti vamunangagwa navachamisa vanofanirwa kutaurirana kuti nyika ienderere mberi, vamadhuku vati havabvumirani nemaonero aya sezvo vati nyika ingatadze kufambira mberi nekuda kwekusawirirana kwevanhu vaviri.
Kutokanganisa kuona dambudziko remunyika kuti kune makakatana pakati pachamisa namunangagwa, izvozvo zvatingati vanhu vese tiri 15 million vemuZimbabwe tofungawo ndozvakamisa kuti nyika isafamba. Kutokanganisa maonero ekufamba kwenyika, nyika isu mumaoko mevanhu vaviri.
Vamadhuku varamba maonero ekuti Pollard mumbatanidzwa usina basa uye uri kutambisa mari yenyika vachitiwo nevamwe vavo vakaona zvakanaka kuve mumubatanidzwa uyu senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vesangano rePollard vange vane misangano nemapazi ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira hofisi yemuchuchisi mukuru pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission senzira yekuziva matambudziko akatarisana nenyika kusanganisira nyaya dzeuori uye kusare nekuwirirana nerunyararo ruzere munyika. Ndakamirira Studio 7 muLayo ndini Taura Ishala.